January kuno vakasvikapasi nedambudziko rakanyanya zvikuru vatisa kumbofungira mukati meupenyu hwedu kana muhistory kana ukabvunza vakuru kuti makambozvionawo here. Zvandiri kutaura kudai chimanimani ito vanhu vatoriko vatori marundi haugoni kubuda muchimanimani nekuti izvo marodhi ese akatorwa nemvura. These mud slides dzaiuya makomo aiondomoka achidonhedza matombo nemad zvichinosvika kuzara dzichitora dzimba dzichidzara mudzimba imomo. Vanhu vazhinji vakanga vakarara vakasvikirwa gozi vakaitika usiku, saka vamwe vakafira ipo in their sleep ipapo zvokuti marescue teams edu ari kuita basa rinoshamisa zvikuru. Nekuti for the last few days it has just been air operations nekuti there is no accessibility. Vamwe ukanzwa stori dzavo, ndakataura nomwe baba vakati ndakanga ndakangobata mwana wangu, ndakatanga ndakabata two wana akaitwa washed away nemamud slides iwawo nemvura yakasimba nematombo. Apa umwe wacho waakanga agumisira akabata akazotadza akatorwa akaenda. Iyewo the last one wakatora ndiye wakaona bodi yake vakagona kumuviga. Asi vamwe vatatu vese, vamwe vaviri ane vanda vanga aina vana vatatu, vamwe vaviri haasati atombozivikanwa kuti kana vakafa mabodhis avo ari pati. Saka ndiunyaya iri nyanya rwadza mhuri unongoona misodzi chete kana uchiteerera ndine hama dzanguwo ndokumusha kwangu uchiuya dzinadzichema kuti seneta mutsvangu vana vakafa, seneta mutsvangu. Ndakaedza kuti ndingasevhe mwana wavo asi zvakatadza nokuti madhaka acho aiuya achizara dzimba zvokuti kana kufamba kunenge kwakunetsa. Ava vana masoja edu nemayouth nevamwe vakadaro vari kufamba netsoka long distances kuti vafambe maareas imomo paive nemba pesipesi vachiedza kutimba kuti vabvise vachibvisa marabhole ivo nemadebris kuti vaone kuti vaone ende vari kuona vanhu akafa 3 meters deep pane madhi yega yega vachichera vachichera vari careful kuona kuti vatore vanhu vagovaviga zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti pane imwe mitumbi yakati wandei yave kuvigwa kuMozambique. Sei pakutorwa matanho akadai?
Vamwe vari kuonekwa mabhodhisi avo vatoo kuMozambique vasvipwa nemvura kusvika kwese uku kuMozambique. Ende machiefs ekuMozambique vatoona kuti vaona madead bodies vakaona kuti havangarambi vakangochengeta vakaviga zvakanaka. Ende chetinotenda chikuru ndechekuti hanzi vaitora mapicture mabodies avaitorawo for identification later.